Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kuchitungwiza mangwana. Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kumiswa kwekupambwa kwevanoonekwa sevanopikisa hurumende. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa nzvimbo dzichange dzichigarwa nedare richatambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabi-election renomination court nemuvhuro unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razivisa kuti mutungamiri waro vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vebato munhandare yeChibuku mumusha wechitungwiza mangwana. Musangano uyu uri kuuya panguva iyo bato rinopikisa iri riri kutarisana nematambudziko ekudzingwa dzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu. Shondorino, komiti yepamusoro-soro yebato iri yeCitizens National Assembly yakagara yakabuda nezvisungo zvinosanganisira chekuenda kuvanhu kuti bato iri rinzwe kuti robuda here muparamende nemumakanzuru kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu tabata mutauriri weTripleC vaPromise Mukwananzi.
Hongu ichokwadi mutungamiriri Advocate Nelson Chamisa achaita musangano mukuru musi weSunday kuchitungwisa kumusha wevanhu kuchange kuchitaurika nyau iway forward panhau yekuti tofamba sei patasvika nhasi. Uchange uri musangano mukuru, munhu wese anokurudzirwa kunge aripo achiona mbune zvichaitika ipapo neutungamiriri hwaAdvocate Nelson Chamisa uchange uchiparurwa for 2024.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa kuti zvichataurwa navachamisa pamusangano iwoyi wamuri kuti mukurukuru uyu wamuri kukoka vanhu vese?
Mutungamiriri Advocate Nelson Chamisa achaparura urongwa hwemusangano neruzhinji rweZimbabwe. Takanangana nekunogadzira nawo yekuti Zimbabwe igadzikane, Zimbabwe iite hurumende yeruzhinji iri pamutemo. Semadzivira ava kuita nyika yese, hurumende iripo haisi pamutemo, haisi hurumende yeruzhinji, haisi hurumende yakasarudzwa. Saka pachaparurwa urongwa yekuti kubva pano tichienda kusvika taita hurumende yeruzhinji tichafamba sei, zvinhanho zvichatogwa. Uchange uri musangano wakakosha wekuti munhu wese anofanira kunge aripo achizvinzwira ega, achizvionera ega mafambiro achaita ndima yekuti Zimbabwe isununguke.
Bato renyu rakavimbisa kuti richange richinzwa pfungwa dzevanhu kuti motora matanho api kuenda mberi tichitarisa matambudziko ari kusangana nebato renyu pari nhasi. Mukana here uchashandiswa navachamisa kuzivisa veruzhinji kuti mamira papi?
Urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu nekuziya zvabva muvanhu huri kutoitika mukutaura kudai so. Zvakawanda zvabva kuvanhu, tiri kunzwa miono yevanhu, mazano evanhu akasiyana-siyana. Tinozvikudza, tinozvitambira, tichizeya, tichiona kuti gwara chairo chairo nenzira chaiyo inotisvitsa kuda kuenda ndeipi. Saka zvese izvozvo zvichaparurwa nemutungamiri Advocate Nelson Chamisa musi weSunday kurally ichaitwa kuchitungwiza. Yakakosha zvikuru, munhu wese anofanira kunge aripo ipapo.
Pane nyaya iri kunetsa vamukwananzi yekuti nhengo dzenyu dzobuda here kana kuti kwete muparamende. Inyaya ichakurukurwawo zvakare here apa?
Zvese zviri kutaurwa zvemuparamende, nzira ichatogwa ndeipi, zvichaturiwa zvese nemukuru wedu Advocate Nelson Chamisa.
Tinombonzwa muchichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa. Uyu musangano mapiwa mvumo here kuti munge muchiita nemusuwe svondo?
Mapurisa atipa mvumo yakakwana yakajeka yekuti musangano uitwe musuwe svondo kuchibuku stadium musha mukuru wevanhu, musha wechitungiza kuchange kuti address Advocate Nelson Chamisa. Saka vanhu ngavasatya, ngavave vazvinzwira, hanzi chiri muchisaka saka chinozvinzwira. Ndoo mukana wacho kuya muchinzwa president venyu Advocate Nelson Chamisa vachitaura nenyika vachiparura urongwa hwekuti tinofamba sei kubva panapa kuti tidzose utongi hweruzhinji hwakasarudzwa nevanhu musi wa 23 August 2023. Vanhu vedu ngavasaita mhaka nezvese zviri kuitwa izvi, mahumba ari kuitwa munyika yesvaya. Tiri kuzomapedza President Nelson Chamisa vachaparura chirongwa chichatiendesa kuhurumende yeruzhinji, hurumende iri pamutemo, hurumende yevanhu, hurumende ichagadzirwa kuti nyika ifambe zvakanaka.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaPuremisi Mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikama ibere vari kukurudzira hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe kuti dziremekedze kodzero dzevanhu sezvinokurudzirwa mugwaro reUniversal Declaration of Human Rights. Vabere avanga vari muno muAmerica umo vanga vachipinda musangano mukuru wekuzeya pamusoro penzira dzingashandiswe mukuchengetedza kodzero dzevanhu pasi rose, vanoti sesangano vari kushoropodza zvikuru kukwira kwehuwando hwevanhu vari kupambwa nekuitwa kafira mberi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muno muAmerica tafambira mhemberoro dze75th anniversary yegwaro reUniversal Declaration of Human Rights riri kupembererwa pasi pose.
Muri ipapo takatarisa nyaya iyo yekupambwa kwevanowanikwa ivo vachiita zvematongerwo enyika. Muri kuwanikwa imi seZimRights muchishanda nenyaya ise?
Inyaya yatava nenguva tichishoropodza nyaya dzekupambwa kwevanhu mukarangarira musi wa 21 September iro gore rinoiro takabuditsa gwaro rinonzi iro State of Peace Report, iro rinotaura kuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya yatinoti muchirungu ya insecurity. Kutya uku kunokanganisa maitiro avo panyaya yekuti vange vachiratidza kodzero dzavo zvakanaka. Totora semuenzaniso, kodzero yekuvhotera munhu waunoda wakasununguka. Ungazviita here kana uchitya kuti kana wabva muballot box unozopambwa wotsakatika? Kana kuti totora zvekare kodzero iya yakaita seyekuratidzira, ikodzero iri mubumbiro redu iri, ungaiita here kodzero iyoyo kana vakakupoteredza vese paine nhau dzekuti ninge akatsakatika, ninge akapondwa kwakati? Saka izvi zvinopinza kutya muvanhu vazhinji, vozotadza kuti vange vachiita kodzero dzavo zvakana. Saka inyaya yatakashoropodza muState of Peace Report, inyaya yatakashoropodza pakapambwa kukapondwa vatapfumanei, inyaya yatakashoropodza pakapambwa vangadzure, inyaya yatakashoropodza pane vose vanoramba vachingopambwa, tichiti nhau yekuti vanhu vanopambwa vachitsakatiswa inhau isingafambirani nechisungo cheUniversal Declaration of Human Rights. Saka musangano watanga tichitoita kuNew York wemanifesto wandiri kutaura iwoyuyu, tiri kutonyanya kushoropodza mamember states veUnited Nations, avo vanowanikwa vachifanirwa kunge vachidzivirira chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights, asi ndo vanowanikwa vari pamberi pekubvarura bvarura gwaro iroro nekuda kwekutyora kwavanoita kodzero dzevanhu.
Zviri kutambirwa here nevatingati hurumende yemunyika pamunenge muri kuita kushoropodza uku?
Havabvume hurumende zhinji, havabvume kuti ndivo vane mhosva iyoyi. Ndosaka tichiramba tichisimudza izwi redu pamusoro-soro.
Vanga vari mukuru weZimRights vadzikama ibere vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Z Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti sarudzo dzeby-election dzekanzuro yeguta reVictoria Falls dzaifanirwa kuitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya muward 9 neward 11 dzakanzurwa. Zeki inoti izvi zvakonzerwa nekuti bato rakanga rakonzeresa kuitwa kwesarudzo idzi rati harichaenderera mberi nekudzinga nhengo dzaro dzekanzuru. Vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC Vasengezo Chabangu ndo vakanga vazivisa kuti vadzinga makanzura aya. Komisheni yeZeki yazivisawo kuti dare renomination court iro richange richitambira mazita evanhu vachada kukwikwidza musarudzo dzemaby-election eparamende nekanzuru achaitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya richagara nemuvhuro unouya mumatunhu ose achange achiitirwa sarudzo idzi. Sarudzo idzi dziri kuuya zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzemakanzuru nedzeparamende dzeCCC navachavangu. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muGaza apo mauto eIsrael neHamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo vari kurwisana. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo paine kurudziro kubva kuvakuru vehurumende yeAmerica yekuti Israel ingonanga chete nzvimbo dzine vatungamiri veHamas muGaza pane kungobhomba nzvimbo dzese nekurwisana zviri kuitwa nemauto ayo. Mauto eIsrael anoti arwisa zvikoro zviviri muGaza City achiti inzvimbo dzanga dzichihwandwa neHamas. Kurwisana uku kuri kuuyawo apo Israel iri kuchema kufa kwezvizvarwa zvayo zvitatu zvakanga zviri muutapwa hweHamas zvakaurayiwa netsaona nemauto eIsrael achirwisa muGaza City. Kuurayiwa kwezvizvarwa zveIsrael uku nemauto eIsrael kwakonzerawo kuratidzira kwevanhu muTel Aviv. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Vakandemiri, chinhu chisina kunaka chakashatisisa chokuti hondo yeHamas neIsrael iri kuramba ichienderera mberi nemhosva yekuti inoparadza upenyu hwavanhu. Mati vose vanhu vanoparara. Urudziro iri kuitwa neUnited Nations kuti hondo iyi imire ndinofunga kuti zinenge-nenge nokuda kwokuti iyo Israel inhengo yeboka reUnited Nations. Uku Hamas chinova chikwata chinenge chichirwira chakamiririra vanhu vomuPalestine haisi nhengo yeUnited Nations, asi iyo United Nations muna 1974 yakapa chinhano kana kuti chitambi chomuongorori wanoti permanent observer status kuPalestine. Saka izvozvizvi iyo United Nations inotova nenyaya isati yapera yokuti Palestine chimiro chayo choonekwa sei. Apazve Israel inhengo yakazara yeUnited Nations. Saka UN inofanira kuti itore nhano yakasimba kuburikidza nekuSecurity Council.
America iyo iri kutsigira Israel iri kukurudzirawo Israel kuti inge isingauraye vanhuwo zvavo pairi kurwisana neHamas. Muri kuona here Israel ichiteerera zviri kutaurwa neAmerica izvi?
Kurudziro yenyika yeAmerica kuIsrael ndinofunga kuti hachigoni kuti chiitike nokuti muhondo inenge yakapfekana-pfekana. Pane pasina mukana wokuti uto reIsrael rikwanise kuona nhingi kana nhingi kana nhingi nendava yekuti vanhu varwi veHamas vanenge vakapfekana navanhu imo muGaza imomo. Saka kuti chaizvo chaizvo kurwisana kunange pakavanda vanhu varwi veHamas hazvigoni kuitika zvinhu zvakadero.
Tiri kunzwawo kuti iyo Israel yakauraya vanhu vayo vatatu vanga vari muutapwa hweHamas. Zvinosiya papi hondo iyoyi kuvana veIsrael?
Vakandemiri, hondo ihondo inouraya vanhu vamativi ose anenge achirwisana. Chombo chakandwa chinouraya hachizoshari kuti uhu upenyu hwomunhu wekuIsrael, uhu upenyu hwomunhu wekuPalestine kana kuti wekuHamas. Saka chinongoponda chombo chinouraya chinongouraya chisina kusvetuka vanonge vari vedivi revakanda chombo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunhare muHarare nestudio 7. Nekuona kushoropodzwa kuri kuitwa budget regore rinouya ravakatura mudare reparamende mwedzi wapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanonzi vave kuronga kuderedza mimwe mitero nemari zvavakambenge vazivisa zviri mubudget iri. VaNcube vanonzi vari kuronga kuderedza mari dzichabhadharwa pamatoll gate nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, kuderedza mari dzemagwaro ekufambisa kubva pamadhora mazana maviri kuenda pamadhora zana nemakumi mashanu, uye kuti mitero wedzimba dzinokosha mari inodarika zana rezviuru zvemadhora ubhadharwe chete nevanhu vanenge vaine dzimba mbiri. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvine chitsama zvinonzi zvichatarisiswa pachazoburiswa budget rekupedzisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vamutuli vatore danho iri rokudzasa zvavakavambokwidza zvinosanganisira mapassports namatoll gate fees, nokuti zvinenge zvinozotoita kuti zvinhu zvose zvomuzvitoro zvikwire nokuti zvichapfuura napamatoll gates zvinhu izvozvo. Saka zvimwe zvacho zvinotofambirwa mhiri kwamakungwa kana kunoodhewa kuna ana South Africa yekuona mapassports. Saka zvinhu zvakanaka zvavaita.
Munoona here budget riri kurivhaiswa here richizotambirwa neveruzhinji tichiona kuchema chema kuri muvanhu?
Maonero atinoita ndokuti kubvira pakutanga pavaita bhajeti racho panoratidza kuti munhu usingatereri vanhu vaidero vakanga vagara pasi navamwe vanhu vasati vaita bhajeti iroro vanzwe kuti zvavachazopresenta kubhajeti zvinoenderana navanhu here noruzhinji rwavanhu rwezimbabwe runotova runotonetseka kuwana chauviri. Saka ike zvino kuti vati vadzase hongu zvakanaka, asi zvinoita kuti ruzhinji rwezimbabwe hushaiwe chivimbo nehurumende yezimbabwe kuti apa yamboti izvi ndo zvinofanira kuitwa yozoti atazonzwa. Saka ngatichidzaka kuvaidii kugara vangozvinzwa nechekare kuratidza kuti ihurumende yavanhu inoteerera vanhu inoita zvido zvavanhu.
Iri danho ringatarisirwa here kune zvose zvakadziviswa zvine mitengo iri pamusoro yanga ichichemwa nayo neveruzhinji kusanganisira zvikuru kumitero uku?
Iya, tine tarisiro yokuti kudzakisa kwaitwa navamutuli pabhajeti iri kuchange kuriko kudzakiswa kuchaitwa zvizhinji sezvavakava vati zvinofanira kunge zvichibhadharwa mitero kana kuti zvichidhurira vanhu, nokuti kungodzasa kwavaita kunobva kwaratidza nyika yose kuti hongu vanoteerera. Saka kana vachida kuti hurumende inge ichiumba chivimbo kuvanhu vomuzimbabwe vanofanira kunge vachidzaka kusvika padanho rokuti bhajeti iri kutambirwa, nokuti ibhajeti richange richitora kuvarombo chaizvosa vanotova vasina zvavainazvo. Saka vanhu vachazenge vopedzisira votsvaga nzira dzokunzvenga mitero iyoyi zvinova zvisina kunaka. Saka zvavaratidza kuti vanonzwa vanoteerera vagoita zvavanenge vakumbirwa kuti vaite vanofanira kuramba vachiita izvozvo kuti pange pachinge paine chivimbo chokuti ihurumende inoteerera vanhu, ihurumende yavanhu, ihurumende inoshandira vanhu, zvekare ihurumende ine chivimbo chokuti vanhu vange vaino upenyu hwakareruka kwete kuti upenyu hwakaoma. Saka ndovimba kuti vacharamba vachiteerera vanhu, kana kuti hatinoti mastakeholder ose zvavo vanhuwo zvavo vamabhizimusi nevamwewo kumapazi akasiyana siyana votererwavo zvichemo zvavo bhajeti rosvika padanho rokuti iro rinozopasiwa kuti ngarichipfuurira mberi, nokuti hazvinaki kuti paite makakatanwa nyika inenge ichidzokera sure.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mabvis Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sipo Gumbo avo vanova ivo nekambani yavo yavakatanga muno muAmerica inonzi Yangu Beauty, uyezve vaine rimwe sangano rinonzi Munhu Inc. Iro vanoshanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe nyanya vana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekupedzisa zvidzidzo zvavo muzvikoro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sei makafunga kutanga makambani aya anoti Yangu Beauty neMunhu Inc.
Pane Yangu Beauty ndakanga ndichineteka nekuwana mafuta akanaka kuti ndizore ndairieta ndaiti ndikazora ndobuda mapfundu akawanda. Saka ndakatofunga kuti pandaikura kumusha kurova kwero ndachikwanisa kuratidzwa nambuya vaindiratidza mafuta ekuzora akanaka. Saka ndakanga ndati rega ndifunze kuna anasisi kuti mafuta taimawana pati taimawana sei ndozvakaita kuti ndiitangise kugadzirisa mafuta aya.
Makatanga kambani iyi rini?
Takatanga yaningati research na 2015 but tibude neproducti chaiko takazoita muna 2016.
Makazotanga kuti muchitanga kutengesera vanhu rini?
Takatanga muna 2016 kunana June 2016.
Makange mapinda muzvirongwa here zvaikudzidzisai kuti munotanga sei mabhizimisi nyanya imo muno muAmerica?
Ndikati ndiri trained in business administration, that was my master's. Saka kuti ndikwanise kuita project ndakashanda ne cosmetic chemist uye baba vagumbo pharmacology. Saka takashanda ndichishandisawo zvekumusha traditional side iwowo ne pharmacology yavo na chemistry vachindibatsira kuti tinyatsoita zvakanaka.
Zvamunoshandisa izvi zvekumusha ndezvipi uyezve munowanikwa muchinozvitora kumusha here kana kuti zvinofamba sei?
Tinoshandisa mafuta anobva mumiti yakaita sebaobab. Ungati muuyu imhodzi dzachona dzinobudisa maoil mafura mhodzi dzachonawo maoil asi mafurawo isati yanyatsoita oil inoita kabhata. So ndoyatoshandisawo maproducts edu. Tozoti robo isi tinoshandisa imwe extract wo from it. Saka mafuta mazhinji tinomatenga pane organization iriko kumusha vanoshanda nemadzimai vanokohwa manatsi achona wozomaprocesa. Isusu tozotenga mafuta kunza kunoko. Pane maprograms akaderowo kusouth africa kwatinotenga mafuta.
Pari zvino muri kuwanikwa muchitengesa mafuta aya kupi uyezve ari kutambirwa sei?
Mafuta tiri kutengesa muno muAmerica nokuti ndokwatakatanga. Ari kutambirwa zvakanaka nevanhu vatema vemuno muAmerica. Saka ndinoshanda nevamwe vanotibatsira kuengesa kuGeorgia asi tinotengesawo muwebsite redu yangu.com. Totengesazve takapinda muchitoro chinonzi Neiman Marcus muno. Saka totengesa muneimanmarcus.com nemuamazon.com zviri registered brand ikoko.
Tinoona zvakare kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda muri kuZimbabwe rinonzi Munhu Inc. Sangano iri rinoita nezvei?
Munhu Inc. takaitanga hatova makore ngati 20 years chaizvo ndokwatakatanga. Takaona kuti vana vanga vashaikirwa nevabereki nenguva yeeidhiya vanga pasina nzira dzokuvabetsera kuti vapinde chikoro. Saka vazhinji vaiti kana vabereki vashaikwa vana voenda kumusha kunogara nana mbuya. Saka vana mbuya vanenge vachitambudzika kuti vawane nzira dzokubetsera vana. Saka isu takafunga kuti zvingava nani wose vangobetsera vana. Takatanga tichingobetsera vana mechiisiai asi pane nguva yatakatosvika kuti tanga takubetsera vana 1000 pagore. Saka takangodero kusvika iko zvino. Saka tinoendesa vana kubva kugrade 1 kusvika yunivhesiti totova nevamwe vakatokaisa.
Muri kushanda munharaunda dzipi pasi pechirongwa ichi cheMunhu Inc.?
Tine zvikoro zvakasiyana siyana kubva ndingati kubva kwaMutare kuenda kuDikosta. Maschools akasiyana siyana tiri zvinoenda nekuti tinowana munhu anotibetsera here kutarisa vana ivavo asi vana hativaki
yachinga ti orphanage kana tino vana vanenge vachigara nehambi sisitongo betsera ipapo pakufizi maiyi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mshanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro na Dr. Callisto Jokonya vanove muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI tichitarisa matambudziko ari kutarisana nemakambani mwenyaya dzekupinza vashandi mabasa.
Zvakunetsa kuti ikonomi yedu haichakonzidzi vashandi inimo because vanhu vazhinji vese vaongorana maprivate business avo. Saka vanhu vachaendi kutarisa vashandi, vashandi vacho va the minority. They are probably just 10% of the people in the economy now, the working class, neve government. Otherwise kumwe kwese uko vanhu vaakuzviitira zvinhu zvavo. Vanhu vaakutonetsa kuwana vokuimbura because vanhu vanogona kungonotora vanotendesa uri. So the whole economy has become a market. Yangu wabano niko tenga uchitengesa. Saka manufacturing ili kutambuzika. Nukuta haizu kuzona kuwana kulichena maselini. Saka zunu saka tuwa ipa hani kunye taba. Zota kutu zidadzirisi. Jopa nini haya ulipa.
Saka zunga gadzirisi kwa sei Dr. Jokonyi.
Kisuzu mawane redu urumende naiwe nechidoto kuzikati. Ene ime machinari huu gadzirisa shesu. Ipa hapo ndio pale chikuru hakuna mtu anogadzirisa kujeto hurumende kana hurumende ada udzazi gadzirisa zvinogadzirisa overnight ndio zvikuru zvikune izvo
taimboonawo kuti nguva dzino dzema zororo ekisimusi tichipinda munyuye makambani aitombowana mukana wekuvhara vashanda vachienda kumamisha vachitozodzoka world yegoredzva yatodarika zvinhu zvatingatarisira hero zviri kuitika izvino nemamiriro akaita upfumi hwenyika
kutaura chokwadi handimoni zvinyane kuitika kwakawanda varikuvo vachiri kubetsera that tradition asi kutaura chokwadi hazvisiko zvino zvinoitira kutoti ndoo nguva inoti munhu wese ngaatowana mukana inomati zvaiitika pachristmas vanhu vachinosangana hazvizo zvaitika inomo vanhu varikutoramba vachingomuka vachitengesa mukaenda usiku mutaundi umu munenge maakuitwa bhizinisi rechokwadi buy and sell iri siya saka zvinhu zvasiyana environment yasiyana ende ukasatodaro unosvitika ndiwe unotadza kusevedzera mhuri yako kana kuitapo saka chokwadi chiripo ndechekuti inini maonero angu hurumende inomukana wekugadzirisa zvinhu yogadzirisa yokurudzira manufacturing muzimbabwe ndokuti zvinhu zvibudirire ipo zvino munhu anongonotenga zvaada kujoko nyika yachitendeka munhu hazvitiwanhu employment asi zvinokwazvo kuti unongomubva $1 kuthe next person handiri kuti zvingatipa development yechokwadi izvi ende kana kutekisa vanhu vakadaro kunonetsa panaka tesi yakaanaunzwa rezhimu iripo yakutopenaliza vaya vane mapensioners nevane formal system yemabhizinesi vamwe vari kunze mustreet hapana chavanosafa havana chavanosangana nacho chavanongobhadhara kudai vhati kana zvatoita vamene
kweivo makanzuro ane danho here raangatorawo kuti awane mari kune vanenge vachizotengesa zvakaita seusiku a
zvemakanzuro ite political mindfield haiti business haiti business ipolitical line ipati saka zvese izvo zvinobva pagovernment iri willing to do vanhu vaipiwa mavenda certificates zvese kubvira makare kare ndo zvinenge zvichida kuitwa izvi yeno waformalize zvinhu but iyezvo handisi kuona zvichiitika kana zvichiitika zvinenge zvichiitwazvo politics yekuti uri uchipolitical sine uchipolitika kurudziki hazvisi kubatsira nyika kuta zvinhu zvinoitwa zvinoita kuti zvisunge nyika nyika ifambe nenzira yakarurama.
Mazwa kubva kuna muzvina bhizimusi vaCallisto Jokonya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Chris Gande.
Soku izika